This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu ndira 20, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare repamusoro-soro rinoti hapana mwanasikana ari pasi pemakore gumi nemasere anorodzwa nevabereki vake kuita izvi vanenge vachikora mutemo.
Pastor Patrick Mugadza vanonamatira mudzimai wavaitaidza mara nemhuri yavo, vachikumbira maishefura dzamara kuti varegerere vanhu vakapamba murume wavo muna kurume gore rapera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika choita mukurumbira nekuita nyambo dziri kuburitswa pamavhidhiyo nepamadandemutande.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro-soro rinoona nezvebumbiro remitemo reConstitutional Court nhasi ratura mutongo wekuti hapana mwana anobvumirwa kuti aroorwe kana kuti aroore asati asvitsa makore gumi nemasere. Mutongo uyu watambirwa zvine mutsindo nemasangano anorwira kodzero dzevana. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Dare reConstitutional Court ratura mutongo uyu zvitevera nyaya yakakwidzwa kudare nevaimbova gurukota rezvemari uye vari mutungamiriri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti avo vakakwidzwa nyaya iyi kudare vachiti kuroora kana kuroodza mwana asati asvitsa makore gumi nemasere kwaityora kodzero dzevana. Zvichitevera mutongo waturwa nevatongi vedare reConstitutional Court uyu vabiti avo vanovegweta zvakare vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare vachiti ichi chinhano chakakura kwazvo panyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana nemadzimai munyika.
Zvaitwa nedare nhasi zvakaoma ende zvinofadza. Dare rataura kuti hakuna mwana mukomana kana kuti musikana angakwanisa kuti arori asati below the age of 18, nyangwe pamutemo wechinyakare, nyangwe pamutemo wemachechi, nyangwe pamutemo wenyika. So zvinhu zvinoprotekta vana kuti vana vanokura, vana vaenda kuchikoro, vodzidza, vopedza chikoro, vozororwa. So zvaitika izvi zvinhu zvinofadza streak mukuchengetedzera kodzero dzemadzimai nekodzero dzevana. So ndoda kupa kutenda kudare guru reConstitutional Court rapa mutongo uyu wakasimba unoprotekta kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai.
Vabiti vati panofanirwawo kuitwa kurudziro yekuti veruzhinji vatambire mutongo uyu sezvo uchibata kodzero dzevana nemadzimai uye vakurudzira vechechi dzemweya nevamwe veruzhinji vanga vachiroodza vana vavo vasati vasvitsa makore gumi nemasere kuti vacherechedze zvaturwa nedare nhasi. Mutongo uyu unouyawo apo hurumende ichipomerwa mhosva nevemapato anopikisa kuti iri kutora nguva yakareba kunanganisa mitemo mizhinji nebumbiro renyika, zvikuru sei mitemo inobata nyaya dzekodzero dzevanhu.
Ini ndiri mumwe wevanhu vakanyora bumbiro iri, ndandiri negotiator. So ndakangoona kuti parliament nemapoliticians vari kunonoka kuti bumbiro remutemo iri rive chinhu chinofema. Saka zvakakosha kuti tirwisewo mahondo mudare iri muConstitutional Court. Saka ndicharamba ndichingouyisa dzimwe nyaya dzinobatsira vanhu iro mudare iroro iro, nokuti ukuku kwenoizu kunenge kuri kuti nonokei.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vati vafarawo nemutongo uyu vachiti zvekunanganisa mimwe mitemo inobata nyaya dzevana panyaya dzekuroorwa ave matakadya kare.
Inini ndiri kufungidzira kuti mutongo uyu nekupasiswa kwawaita zviri kureva kuti ndo zvakutoshanda. zvekuti kana munhu akaenda akanorora mwana ari pasi pemakore iwayo anotowanikwa aine mhosva. Ndofunga chimwe chiri kutidzorera mumasure, tiri kuramba takabatirira panyaya yekuti temo ngainanganidzwe. Asi tikatarisa iro bumbiro remitemo rinotaura iro kuti ndiro rapa musoro kukunda zvimwe zvese.
Muzvare Mukoko vakurudzirwa vanoshanda munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevana kuti vasimbaradze nyaya dzekushambadzirwa kwezvataurwa nedare nhasi, kuitira kuti munhu wese ari munyika azive kuti imhosva kuroora kana kurodza mwana asati asvika makore gumi nemasere.
Hapasisina kuti vanogona kusarudza, nekuti apa pakuchengetedzwa kodzero dzevana. Saka izvi hazvisinei nekuti zvinei nechitendero chevanhu, asi kwakutariswa kodzero dzevana zvichaita kuti tinovimba kuti vanenge vaita zvisirizvo vachangobatwawo nemhosva panyaya iyoyo.
Vanorwira kodzero dzevana ava vanotiwo vana vazhinji munyika vanga vachimanikidzwa kuroorwa nevanhu vakavabata chibharo kana kuenda navo pabonde vasati vasvika pamakore anobvumidzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mufundisi Patrick Philip Mugadza veRemnant Church yekuKariba avakasungwa munazvita mushure mekuratidzira pamusangano weZANU PF National Conference kuVictoria Falls. Nasi vashanyira mhuri yavaitaidza mara avakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori gore rapera, uye vakurudzira mhuri iyi kuti iregerere vakavapamba vachiti Mwari chete ndo vanogona kuranga vanhu ava. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mwari wokumusoro, Mwari wokudenga, panzvimbo ino baba, pamusha uno baba wakatendeka, uri kuzikamwa kure neZimbabwe yese chete.
Mufundisi Mugadza, vatanga urongwa hwavo nhasi vachinamatira mhuri yavadzamara kumba kwavo kuGlenview 7. VaMugadza vati vaona zvakakodzera kunamatira mhuri yavadzamara panguva ino apo iri kushushikana nekupambwa kwavadzamara. Vati munamato chete ndiwo uchasimbisa mhuri iyi, pamwe nekuipa tariro yekuti vadzamara vadzoke kumba kwavo kuzogara nemhuri yavo.
Tokatora hatimuzivi, handitika ima mumuzivo, asi Mwari kamuri munhu waMwari ziti munamatariora munamati munamata, handitika Mwari vanda sei vanotikurudzira kuta sei kuregerera kuitira kuti vazopindira vava iwo machi panyaya dziya. Ndozvinopa Mwari simba kuta sei vapindire muzvani zvinhu zvedu. Kana vanenge vachiti pamatambudziko tikavaregerera, Mwari vanopindira.
Vanoti vanoziva kuti zvakaoma kuregerera, asi vati kana mhuri yavadzamara ikaita izvi ichakomborerwa pamwe nekurerukirwa neupenyu.
Asi chinhu chandatoda kuchikuya ndivinge pano munamato nemi chete kuti Mwari ati sei, kuti Mwari vakusimbisei panguva ipi panguva iyoyo. Asi muzive zvakare kuti hamusi mega, nyika yose che inemi mukunamata nomukurangarirai. Asi zvingangoita sokunge vanhu vangangokangamwa nemwenzero. Asi regai nditaure nechida yekuti Mwari vari kukuonai, nekuti Mwari maitiro avo vanoona vanhu vakaita semi.
Mhuri yavadzamara yange ichisanganisira mudzimai wavo amai Shefra Dzamara, vana nevanin'ina vavo. Mhuri iyi yatiwo nyaya yekuregerera inyaya yavari kufunga nezvayo. VaMugadza vaendawo panzvimbo yakapambwa vadzamara vakaita munamato nemuridzi wenzvimbo iyi, pamwe nevamwe vange vachigerwa sezvaitwa vadzamara apo vakapambwa muna kurume gore rapfuura. Kunyange hazvo dare repamusoro rakati mapurisa nevasori vanofanira kuferefeta kuti vadzamara vari kupi. Hazvisati zvazikanwa kuti vari kupi, uye VaMugadza vati zvinosuwisa kuti munhu angashayikwe munyika ine vasori nemapurisa akawanda. Vatiwo zviri pachena kuti hurumende iri kutadzira vazhinji munyika, uye ndosaka vachiti panofanira kuumbwa imwe hurumende inogadzirisa zvinhu munyika inenge ine vanhu vasina kwavakarerekera. VaMugadza vatiwo vanotambira urongwa hwehurumende hwekuumba komisheni yerunyararo nekuyananisana munyika, uye vati nyika inogona kufambira mberi kana pakava nekuregererana nekuyanana munyika. Vadzamara vakapambwa musi wa9 kurume gore rapera, uye kusvika pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu, mhuri yavo pamwe nenyika dzakasiyana-siyana dziri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite zvese zvainokwanisa kutsvaga vadzamara. vasori nemapurisa vanoti vari kuferefeta asi kusvika pari zvino havana chavati wawana. Vaitai Dzamara mutori wenhau akambosendeka basa rake parutivi achiti avakurugira kodzero dzevanhu kudzamara mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaDavid Norupiri vanoti vemabhizimisi vanoda kuti ZESA iwedzere mutengo wemagetsi nezvikamu 10 kubva muzana kwete zvikamu 40 nezvipfumbamwe kubva muzana sezviri kudiwa nekambani iyi. Kunetsana pakati pevemabhizimisi, vagari vemuguta neZESA kuri kuitika panguva iyo veZambezi River Authority avanoona nezvemashandisirwo edhamu rekariba vachimirira Zimbabwe neZambia vari kuti mvura iri kuramba ichiderera zvakanyanya zvekuti zvinogona kunetsa kuti irambe ichishandiswa mukugaya magetsi zvinhu zvikasachinja. Zambia neZimbabwe dzinowana magetsi akawanda kubva kukariba zvekuti kuashaya kunokonzera matambudziko akakura kunyika mbiri idzi. Zambia neZimbabwe dzave kutotenga mamwe magetsi kuSouth Africa. Mutauriri weZesa vaFullard Gwasira vaudza Studio 7 kuti vakatoderedza zvakanyanya uwandu hwemagetsi anogaiwa kukariba. Vanotiwo vari kunzwa zvichemo zvemabhizimisi uye vachaedza kuramba vachiita hurukuro kuti voita sei nemutengo wemagetsi. Mukuseya nyaya iyi, Tabata vanorupiri avo vanoti magetsi akadhurisa zvinhu zvinogadzirwa nevemabhizimisi zvinenge zvodhurawo.
Zvikamu zvinosvika 49% zvakanyanyisa tiwedzere magetsi panguva imwe chete, considering situation yatinayo yekuti tione kuti tive vanhu vanokwikwidza muzvigadzirwa muno muZimbabwe. Isusu seZimbabwe National Chamber of Commerce tiri kuedza kuti tionesane pane zvakanyanya. Tivo vane zvikonzero zvavo zvekuti vava nemakore anosvika mashanu vasina kumbozira vakwidza magetsi. Saka isuwo takaita danho rokuti nezvipi zviri nani kuti titambire kuwedzerwa kwemagetsi nokushaya magetsi zvachose. Saka takaona kuti hongu kuwedzerwa tingatambira asi hatingatambiri 49% yakawandisa, zvingatova nani tiwane kuma 10%, nokuti iko zvino zvinhu zvedu hazvina kumirira zvakanaka ndonguva yatiri kuedza kuite kuti kapasiti yedu ikwire. Asi kwekutaura kwandiri kuita, tikaakawedzerwa magetsi tozorega wokumashaya onge ari panguva imwe neimwe, zviri nani kwete kuti magetsi owedzerwa tomashaya. Ipapo ndobva tinenge taane dambudziko guru pakugadzira zvigadzirwa zvedu nokuti titambise mabhizimusi edu zvakanaka.
Ko, iyo Zimbabwe iri papi chaizvo pamutengo wemagetsi zvichienzaniswawo nenyika dzakatikomberedza?
Musouthern Africa isusu seZimbabwe tiri kuchajwa magetsi anoitira 9.86 per kilowatt hour. Saka zvirisa iri kuda kukwidza kusvika ku14.69 per kilowatt hour. Taona kuti Namibia iri kumawana ne14.21 cents per kilowatt hour. Tanzania iri kumawana ne19.05 per kilowatt hour. Zambia iri kumawana 10.35 cents per kilowatt hour, asi yakawedzera ne78% mutengo wemagetsi, tichireva kuti unenge wakuda kunosvika iwo ku20 cents kana kudarika. South Africa iko zvino iri pakati pe20 cents ne25 cents.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemuAfghanistan vanoti bhambu raputika mumotokari pedyo nemuzinda weRussia muKabul rauraisa vanhu vana. Vafa ava vanosanganisira vanhukadzi vatatu. Vakuru vakuru vemuRussia vanoti hapana chizvarwa chenyika yavo chakuwara muchiitiko ichi.
Singapore yadzinga munyika mayo vanhu makumi maviri nevatanhatu vanobva kuBangladesh vakasungwa muna mbudzi vachipomerwa mhosva yekuumba chikwata chevadzidzi vechitendero chinokurudzira gwara remuitiro wechikwata cheAl-Qaeda pamwe necheIslamic State. Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington.
Kubuda kwevamwe vana veZimbabwe vakavanda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika kuri kuvhurira mikana yakasiyana siyana kune vanhu, vamwe vachiwana mikana inovafadza, vamwe vachiwana mikana inovachemedza. Asi kuna mukoma pepukai zvemhare ava vakaberekwa kushurugwe, vakaberekwa kumasvingo vakadzidza kushurugwe makore makumi matanhatu makore makumi matatu nemasere apfuura. Kubuda kwavo munyika vachienda kuSouth Africa kwakavhurira mikana mukuru kwazvo unowe wekuripwa vakagara. Mukoma zvemhare avanonyanyozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti baba vaTencent kuburikidza nenyambo dzavanoita vakanowana basa saGarden Boy pane mumwe musha pavakabatwa zvakanaka chose zvekuti vakafunga kutumira hama yavo kavhidhiyo vachimuratidza nezvekuvhurirwa kwematenga avo sezvo vakanga vakwanisa kuripwa vakagara zvavo. Muchikamu chedu chatinotaura nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tabata mukoma zvemhare kana kuti baba vaTencent kuti tinzwe nezverwendo rwavo kusvika pavave nhasi vachitandadza vana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika nenyambo dzavo.
Baba vaTencent kuri kugara izvita rechokwadi rekuti baba vaTencent, ndiri baba vaTencent mwanangu anonzi Tencent, asi ndinonzi pepukai zvemhare ndozita rekuzvagwa naro. Ini ndakazvaribva kumasingo pachibhi maringire.
Vanhu vanokuzivai nenyambo dzamunoita, chii chakaita kuti mupinde munyambo idzi?
Nyaya dzenyambo idzi ndakasabva ndakangodero chiri kumushako yangu sepandosvika kana pachibhuiwa kana ndasvika nandidzivi vanogwa kana kuti kubata vanogwa ndongosvika nekusvika zvekuti vanogwa vanombomira vombodii vototanga kutosvika vozobva ndabvava hangu nekuti muitiro wangu wokutaura nokusvika. Saka ndiri muSouth Africa ndaisenzawo sekusevenza kwandaita ndichingokanda zvimaclips zviyaizvi pamafoni vanhu vachingoona. Nenyaya yemaviewers nesupport yandataka kuona vanhu vataka kundihunzawo kuti ndingaita madiscussions that ndobva ndazotanga ita zvedisi yangu yokutanga vanhu vakazvigamuchira. Ndikaona kuti nguva yanda ndiri kuisa kubasa haitofanira nenguva ndinofanira kuspenda nemaspends ndokubva ndasiya ndakuita zvekungomira chete nekungoita makomedzi angu kuhaiwa kumichato kuhaiwa kana mabirthday parties kana kungenge ndichingotekesa madiscount chingorwa zvamunyamba vanhu vakangoungana ndichingona kibasa izvozvo.
Saka mune vamwe vamuri kushanda navo here baba vaTencent?
Ya, chokwadi pane vandiri kushanda naye. Pane murume is my manager as we speak anonzi Jordan Lai. Ndiye big manager wangu wandinaye munomu, ndoandosenza naye, ndiye anodzira kuti padressing kana kuti pande ndakamira, pandomira, ikashuta mavideos, everything. Achindidirecta everything. Ndiye 32. Ini ndinongori comedian, one man standing chete. Kozvanga asinge kupasa ndezvokuti kungoradzwa kamera ka it's like ndinotola picture ndezvandofamba kutaura.
Vazhinji vanokucherechedzai kana kukuyeukai nenyaya yenyu yekuripwa kugara. Chii chakaita kuti mufunge nezvekamutambo ikakana nyambo iyoyo?
Kunyanya seike kutanga kayaka, that was 2006. Ndichipinda mutanga kupinda muSouth Africa. Munoziva uchipinda muSouth Africa chokutanga kunzi wababhatidzwa basa rinotanga naro kuva Garden Boy. Then from being a Garden Boy, murungu wangu ndobva aona potential in me kuti pamaselection yavanhu vake ndobva ndisa pane imwe hotel yandakasevenza inonzi Centurion Forever Resort iri muPretoria. Ndobva ndagara ipapo inini semunhu angabva kumba ndisina hope yokuti ndichandosevenza basa rakanaka. Chikoro chiripo zvose zviri pasi, hope ndandiva hopeless nokuti handina pandakambosevenza kana muZimbabwe macho. Saka ndaingozati kungofambawo chingoita magame hoo akapa wakatengesa tengesa ichi ukaita ichi. Saka kuzenge ndakusevenza under that hotel ndakaona singori wise ndaangozvitora kazvikafoni ndobva ndaita kaklipi kamwe ndichifanirwa kusendera tano wandaiti aone zvandinoita pabasa bhoza airamba pandamudzandorekwa kugara. Semunhu anongozati semunhu wenyambo ndaitomusendera dziri nyambo ndokuzopararira chakadaro kuzozviona 2013 kuti kavhidhiyo kaikaita vairasi paindaneti.
Ko kumusha mune zvamuri kuita here zvinga nangana nebasa renyirori?
Yeah, for now kuchola chokwadi kumusha ndangandisina engine ndaindaita. Asi kungoinda zvokuinda hangu nichiita marketing yema DVDs angu. Nekudzokaona kuti nehupi yekuti wo hand then from getting ku build a imba something like that stand findings and stuff. Asi urongwa hwedu hwanga huri pamberi ndehuinda muchikoro kana kumba anongoti haya wo hand then kutange kuchasanisa dzi kumbalula nimuna zvingira zvake zvingoro South Africa. Kuzvandiri kungoita chete.
Ava vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinoita Nyambo Mukoma Pepukai zvemhare kana kuti baba wa Tencent vari parunare muPretoria South Africa ne Studio 7.
Mumiriri wemusika vanhu constituency kuchipinge mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda yavanomirira uye pari zvino vari kuedza kuwana rubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kuti abatsire vanhu vemunharaunda yavo. VaMutsiyami avanomirira bato reMDCT vanoti zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti vanhu nezvipfuyo vari kutarisana nenzara inotyisa zviri kuita kuti vanhu vagume vatengesa mombe dzavo nemari iri pasi pasi. Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro navaMutsiyami kuti tinzwe zviri kuitika.
Takaningirana nekanyi kwendirinona kuchipinge, takaningirana nemusikano constituents, ndichizoona futi mamwe maconstituents etakabatana nawo akaita seChipinge South, Chipinge West. Dambudziko renzara unono rakakura nekuti chakaitika kunonge chekuti gore rakapera hakuzi kuibva, gore rapera paseri hakuzi kuibva zvakanaka, kwochiuya gore rineri mvura yaramba kunaya. Saka zviri kuitika ngezvekuti chikafu changa chiine vanhu cheshe, chikafu chavanga vakangwarira nechibatsirika ndicho chikafu chavo chakapera. Saka zvaakuita kuti vanhu vatenge magwere vashoma vanga vachiri nemari yavainga vanayo. Magwere acho bhaketi rinotengwa nemunhu rinotengwa $7.50. Watenga $7.50 bhaketi unokwanisa kunogaisa bhaketi iroro. Kugaisa bhaketi racho idhora, apa kuti mari yacho ionekwe nekuti mugaise ndiyo iri kunesa. Tobva apapo takaningirana nendaa yesata, toningirana nendaa yemombe. Mombe zhinji kanyi unono dzapera kufa, mvura gore rakapera haizi kunaya zvakanaka. Saka shango inga riri shomandambo. Saka ngenguva nekuhamba kwayaita shango rakaguma pakopera, plus vanhu vanga vaine mombe dzavo vakakorera kuti vanhu vangatenga chikafu kunana National Foods unachiita $14.50 kg bag kuti vafide mombe dzavo. Vashoma vanoona mari yekuti vakwanise kutenga chikafu che50 kg bag chekufida mombe, ozoona zvechikafu chekuti iye arye apone.
Imwimwi muri kuita sei saMP kuedza kubatsira antu emunharaunda menyu imomo? Nokuti vazhinji vanoti maMP anouya eida kuvhoterwa ozotamika haonekwi. Pane zvamuri kuita here kubatsira antu imomo?
Mobilization yedu nayo ngekutsvaga donor community kuti itibatsire ngechikafu, nekuti pachokwadi chaiko chaiko munhu saMP wakazvimirira kuti ungafidha vanhu vanosvika kuma30,000 hazvisi nyore. Saka chiri chiripo ngechekuti tiri kuconvinza international community, kuconvinza maNGO kuti maNGO atibatsire ngechikafu. And zvinhu zvetakatarisira kuti munguva pfupipfupi yetiri kutarisana naye tiri kutarisira kuti tichabatsirwa ngechikafu chemaNGO. But hondo hombe yetiinayo ndeyekuti kuuya kuchaita chikafu tichasvika muwanhu nguva ipi, ndo petiri kutarisana napo.
Mumiriri wemusika vanhu constituency mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vachitaura vari parunare kwacheche kuchipinge naMavelasi Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvinoreva mutongo weConstitutional Court uyo wava kurambidza vabereki kurodza mwanasikana ari pasi pemakore 10 nemasere ekuberekwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitodza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva yekuti timboverenga zvamanyora imi vateereri veStudio 7.
Munyoro wekutanga anoti tiri murima dema saka ndinokutendai timu ye Studio 7 ndimoreserewo vana tete vangu pa Farm 85 mushagashe nemuri yose yekwa Mamboma nehama dzose ndini Donald Mamboma ku Rustenburg ku South Africa mukoma Donald vadzoka zvakai
muteereri mukuru we Studio 7
yeah
ndizvozvo mumwe anoti how are you guys jonga and blessing tinofara nekuti panhau dzechokwadi uye musina divi ramakarerekera kuno kwa gumonyo mvura iri kunaya zvakanaka ikaramba yakadaro aiwa tinoguta mundifarisirowo vanhu vanoti Councillor Mashawidza Elliot Elias Elia Laxon ari kuDurban Mai Abdon na Mai Jimmy vari kumkomo ndini Neva Murembwa
Mwari kutaurawo nyaya inosiririsa zvikuru ari kuti maswera sei ndakakatya manzwa nenyaya pane musoja akatema mukadzi wake nedemo musoro akabva afira ipapo kuno kuCaledonia kuphase 10 iye ndokubva anwa poison ndokufawo asi asati afa akamwaya petrol pamukadzi wake ndokurara pedyo nemukadzi kwave kubatidza moto achida kurasa humbowo hwenyaya chikonzero cherufu rwavaviri ava hanzi murume anga asingavimbi nemukadzi wake zvaikonzera kuti dzimwe nguva aite seaenda kubasa asi asina kuenda achida kuona kuti mukadzi wake anenge achiita sei Munyori haana kutipa zita rake asi tinokurudzira vanhu kuti vasapedze mapopoto jonga nezvibhakera kana nemangoromera vataurirani ndo panopinda ana titi nana sekura
kanawo mapurisa tinonzwa kuti vane divi rinoyananisa vanhu saka dzimwe nzira dzekutora kana kumakereke kwatinoenda kune nzira dzekuti vanhu vanotora pane kuti muite zvimbokoma kana kusvika pakuzviuraya
ichokwadi
tine muteerera anoti ndokwaisai vakomana rambai muchitipakurira nhau dzechokwadi kuno kuZimbabwe zuva chete uye ndiro risingadhinguki hanzi ndini mhofu ndimusiyamwa
hanzi suwa harisi kudhinguka aiwa nguva yedudhoo inenge yaita chanje vadikani tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira pafacebook page yedu yevoa shona mubva matifarira tinotenda
Akateerera kuStudio 7 munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWizDig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM kana muri paWizDig tsvagai channel yakanzi CH Zim kana muri kunetsekana kuibata dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare mosikana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV pasmartphone nepaInternet pa www.channelzim.net
Kana muchida kuteerera Channel Zim pa smartphone download app ye tune in mutsvaga Channel Zim
Andijagoni kutaura nemi Akandivinga kuhope Sangu nirere Shikanzi hama sangu ndatoka Ndiri kupa kuchoni Asi andijafemi Andijansi andijahoni Andijagoni kutaura nemi
Kokambo mkoma makao makubva kuna Ja Praise atava tasvika kumagumo yechirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare
dare repamusorosoro rinoti hapana mwanasikana ari pasi pemakore gumi nemasere anoroodzwa nevabereki vake kuita izvi vanenge vochikora mutemo
Mufundisi Patrick Mugadza vanonamatira mudzimai wavaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara nemhuri yavo vachivakurudzira kuti varegerere vanhu vakapamba murume wavo muna kurume gore rapera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika chinoita mukurumbira nekuita nyambo dziri kuburitswa pamavhidhiyo nepamadandemutande chichitandadza vana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai muina Chris Gandhi namavhilasi Mhlanganya uye munhau dzechirungu.